manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 16 2017 Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Bato rinopikisa reMDCT rinoteriri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uye kushungurudzwa kwevatsigiri varo kumaruwa kuri kuramba kuchienderera mberi
Mujihwereketa nisu, tinadebi tunakana anotiwa, nukuti public broadcaster, ZBC, haitomotitika na mukana.
Asimwe nengwe ZANU-PF Central Committee, inoramba mashoko ya MDCT, haya ichitibatore MDCT, rinongo funga kuti kupopota ndiko kuno winisa sarudzo.
Vanu MDC, vanongo funga kupopota kuti kuno winisa election, na vagari pasi na vanu. Vachitengesa ozo, vachaitira vanu, vana chokutengesera vanu, dungoti, hei vamugabe vachembera.
Kanzuri yekutare Harare yekurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzayo dziri kunetseka kubhadhara mitero kuti dziende kumaofisi ayo vataurirane. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naFather William Guri vekereke Roman Catholic avari muno muAmerica.
Tikuona kuti Kristo panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka. Mamiriro okuziva kutadza kwedu pamberi pamwari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uyewo kuti nhengo dzaro dziri kuramba dzichishungurudzwa nebato reZANU-PF zvikuru kumaruwa. Mutauriri weMDCT vaobeti gutu vanoti vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye vari kunyimwa chikafu chinofanirwa kunge chichipiwa pachena nehurumende. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ebato rinopikisa aya vachiti MDCT inongofunga kuti kupopota ndiko kunowinisa sarudzo. Vamangwana vanoti bato ravo reZANU-PF riri kukwanisa kuzvishambadza kuvanhu izvo zviri kuita kuti ritambirwe neveruzhinji. Mukutarisa nezvenyaya iyi taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza vagutu kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Nyaya inokosha inyaya yemareform akanangana nenyaya yekuti izvozvi midhia chaiyo deudzirimi veStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera. Muchihwereketa nesu, tingadei tisinakana anotiwa, nokuti public broadcaster, ZBC, haitombotitika na mukana. Zvinotoona kunge tisipo, zvinongoona kuti varipo chete, ndio vebato riri kutonga reZANU. Tichienda zvemberi, pane nyaya zviri kuitika kumaruwa uko kunyanya. Vanhu vari kumanikidzwa kuuya kumisangano yeZANU. Vanhu vari kumanikidzwa kuti ukapiwa chikafu chehurumende food aid. Unopuwa condition yekuti unofanirwa kuchitsigira bato reZANU. Nekuti ukasatsigira bato reZANU, zita rako rinodiswa palisti yavanhu anopuwa food aid. Toenderera zvemberi, panyaya yemasabhuku, madzishe, masadhunhu, vanoita kutinha vanhu vavo vachimanikidzwa neZANU. Kuti raini rimwe nerimwe, uya nevanhu vako sabhuku, ngavavhotere chiZANU. Vakasavhotera ZANU, muchazviona. Ndozvezviri kutinetsa izvozvo zvatiri kumhanya nazvo kuti tigadzirise.
Vamangwana zvipomerwa zviri kutaurwa navagutu izvi.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota hakusiko kunowinisa election havagari pasi navanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu havana chokutengesera vanhu kunze kungoti hei vamugabe vachembera vamugabe ngavachibva hazvisizvo zvinokuwinisa election kana muchifamba muchiti muchadzorera minda kuvarungu vanhu havakupi mavhosi kana musingagoni kuvapa empowerment hamuwani mavhosi kana musina rudo navanhu vakarwira Zimbabwe hamugoni kuwana mavhotsi ngavaadrese nyaya yavo yokusikwa vachitsigirwa nezvimwasungata zvina maindresi azo kutora ikonomi yedu vachiexploita upfumi hwedu vachihutora chinorahwo kunze ngavazviite bato remuzimbabwe kana vasina kupa chinja ipapo nyange vakapopota mumanyuzipepa api hakuna kuvanowana rutsigiro kuvana vezimbabwe
vagutu hanzi mapepanhau umu muri kungotaura nyaya yekutuka zano navamugabe
tokunga kana vamangwana vachiverenga mapepa igweta guru vanoziva kuti hatitombotauri nezvekutukana kwavo factionarism yavo mutani kana tichitaura mapepa tinotaura nezvemaprogiramu edu mapolicies edu zvirongwa zvedu zvezano izvi zvokutukana kwavari kuita kutashurana nezvimwe zvakadaro hatina hanya nazvo nokuti zano yagara iri kuputsika nepakati
vamangwana mumaruzevha umu kana kumaruwa uku tiri kunzwa vamwe vatotanga kuti vari kutyisidzirwa vachinzi kuchaiswa michina inenge ichiona kuti vanhu vari kuvhotera papi muri kuitawo sei sebato kutsanangurira vanhu mamiriro akaita zvinhu
haiwa manyepo isusu tinotsanangurira vanhu kunaka kwemusangano wedu tichivaitira maprogiramu anoita kuti vafarire musangano hakuna munhu ari kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa tiri kungoti isusu anytime election ichiuya tinohwina chete mabi election ese ataita tiri kuhwina takangokundwa munotoni chete asino mwana wezanup f futi angangokonana nesu saka izanup f futi yanga ichingozvihwinisa zvacho
vagutu zvamuri kuitawo imi kutaurira vanhu pamusoro pemanyepo ari kubuda yekunzi munee mune makamera nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuitawo
tiri kuita zvakawanda tine yatinotiyowa the best strategy tiri muvanhu leadership yedu yose kusvika pasi chaipo pamabranch chiri kugara nevanhu tichivatsanangurira kuti tinombonzi dvr chii tichivaudzazve kuti musachichidzirwa nezano musachichidzirwa nezizi harina nyanga tine zvakawanda zvinhu zvokuti for strategic reasons handingazvitauri zvatiri kuita andinoda kuti vateereri vazive kuti gore rino itamba tamba chidembo mutswe takabata
vanga vari mutauriri wemdc tv obet gutu manzwawo zvakare kubva kunhengwe zano pf central committee vamunyaradzi paul mangwana vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 kanzuru yeguta reHarare inoti iri kukurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzekanzuru asi dzichitatarika kubhadhara mitero kuti dziende kukanzuru kuitira kuti vagare pasi varonge nzira dzekuti mhuri idzi dzingabhadhara sei mitero nezvikwerete zvadzo izvi zvinotevera kuburitswa kwemidziyo kwakaitwa kune dzimwe mhuri dzanga dzichigara mudzimba dzekanzuru mumisha yeglenora b nezororo muhighfield mushure mekunge dzakundikana kubhadhara mitero mutauriri wekanzuru yeHarare vamaike uchideme vanoti chishuwo chavo chekanzuru ndechekuti vaone vanhu vakawanda vachipinda muguta uye vagare vakasununguka ngatinzwei vachitsanangura
hongu nyaya iyi tinayo iri mudariro kune vagari vakati kuti vanga vasiri kubhadhara mari dzemitero dzerented accommodation mudzimba dzekanzuru kubva mugore ra2013 paya paya pakambodzimwa zvikwereri zvevanhu vese pakadzimwa zvikwereri kuna vanhu vasina kuzozombobvira vabhadhara vamwe vakangoti vobhadharebhadhare vachibva varegedza so kanzuru iri kuti vanhu ava ngavabhadhare zvikwereti zvavo kana vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti izvi vobuda mudzimba dzekanzuru nokuti kune vamwe vanhu vanoda kutobhadhara dzimba idzodzo kuti vadzigare kanzuru iwane chayo chouviri asi tiri kuti kune vanhu kana vakaomerwa nekubhadhara vasingakwanisi kubhadhara chikwereti chese chiripo chavainacho ngavachiuya kukanzuru tiite musangano navo tiwirirane tinyorerane pasi
asi vari kutambirawo sei danho iro ramatora sekanzuru
kune vatotanga kutouya izvozvi vaona kujeka kweurongwa hwekanzuro vakati ko zvatanga tichingonyeperwa vane mazuva ese nokuti vanhu vaakuchiuya ari individual vanombinge vambouya vari gurupu vakawanda asi mugurupu imomo unozoona kuti uri kungoshandiswa uri kungomhanyiswa asi vanhu vaakuchiuya majese maindividuals vachiti aiwa ini chikwereti changu chinobhadharika zvinova chibadzira nenguva yakareba so tiri kuvatambira vanhu ivavo ende tiri kutovagadzirira nyaya yavo hatina munhu atoda kuti abude muHarare kuti munhu isaramba ari muHarare vachikontribhuta kukura kweHarare yavo
ko mhuri dzakanga dzaburitsirwa midziyo panze makazoita sei nadzo
vakandimiri munhu akanga aburitsirwa midziyo panze mukateerera shoko ratinaro nderekuti huyai titaurirane padoko padoko uchibhadhara huyai titaurirane zvimeke sense
saka muri kutaura here kuti vakadzokera mudzimba maakuchitaurirana navo vasati vabhadhara
anenge auya kukanzuru tikawirirana tichinyorerana pasi unodzokera mumba mako wotogara mumba mako harisi basa redu rekanzuru rekudzinga vanhu muHarare ibasa redu rekuti timeke shuwa kuti munhu wese ari muHarare ari kukontributa kugara kwake muHarare
vanga vari mutauriro wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare neStudio 7 Sangano rinomirira vashandi vave pamudyandigere vari pasi peNational Social Security Authority kana kuti NASA reAssociation of National Social Security Retirees Trust rinoti harisi kufara nemari dzemudyandigere dzakaziviswa nehurumende kuti dzichawedzerwa kune vave pamudyandigere kubva muna gumi guru gore rino. Gurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakazivisa svondo rapera kuti mari idzi dzichakwidzwa kubva pamadhora makumi matanhatu pamwedzi dzichienda pamadhora makumi masere pamwedzi. Asi munyori mukuru wesangano iri vaGideon Shoko vanoti mari dzakaziviswa nehurumende kuti dzichakwira idzi imari dzinotambirwa nechimwe chikamu chevari pamudyandigere asi haina kutaurawo nezvemari dziri pasi dziri kutambirwawo nevamwe zvikuru madzimai kana mhuri dzevashandi vakashaya. Ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro penyaya iye.
Isusu zvedu sesangano rinomirira mapensioners enasa ati ungati hanzi tiri kufara kuti hanzi vaiwedzera kuti iende $80 nekuti pane vana kana kuti madzimai kana varume vakanga vane madzimai vaisenza vakasara vatinonoti mawidho nemawidowers vanhu ivavo vakanga vasingatambire $60 vaitambira less than $60 saka vanhu ivavo hatisati tataurirwa kana kuti hazvisati zvataurwa kuti vanhu ivavo vachaenda papi uyezve pa$80 apa ko vakanga vachitambira more than $60 vachaiswa papi zvese izvozvo hazvina kunyatsojeka hatisi kunyatsoziya saka kuti tiridzire ngoma mwana asati azvarwa tichifunga kuti pachazvarwa musikana tigowana mombe dzokuroresa kana kuti pachazvarwa mukomana achawedzera mhuri haa hatikwanisi
asi matambudziko aisangana nevari pamudyandigere kuburikidza nenyaya dzekuwana mari dzavo dzenasa idzi achiri kuwanika here kana kuti zvagadziriswa
iye zvino zvatovawe mapensioners dzenasa vanowana maallowances avo iwayo musi wa12 musi wa13 nemusi wa14 zvakaita kumabhengi hamungambotauri havana kana makoini amabhondi kana US dollar kana randi havana saka kutambudzika kuri kuenda mberi vari kucholocho vachagara muno vari kupi vanogara ikoko kwavanenge vari zvimari zvacho zvavari kufambira zvichapera vari pamalaini saka ndiro dambudziko riripo richiripo namanje ende ringoramba richienda mberi
totarisawo sangano renyu makanga manyorera kuhurumende kuti inge ichikucherechedzai sesangano vakakupai mhinduro here
havasati vatipa mhinduro tiye zvino tanyora dzambiri ichiva yeuchidza kuti ko aiwa takakunyorera itsamba musi wekuti kana naiye zvino havasati vapindura takangomirira
vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reNational Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vari parunhare muvulawayo neStudio 7 makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma David Machowa. Makadii mukoma David?
Tiri nani, makasimba here?
Aiwa isu tiri nani. Mukoma David munoita zvemitambo uyezve ndimakavamba makwikwi aya Mr. Ugly. Mungatiudze kuti zvakauya sei mupfungwa dzenyu kuti mutange chirongwa chakadai se Mr. Ugly?
Right. Ndakatanga program se Mr. Ugly is fun. Chitongona kidzwa chiwanzirana. Sevakomana kuti tita modeling yekushata kuvanhu and all that until I decided no. This thing can become a competitive pageant to my kune mangu ma pageant aripo.
Saka kutanga kwa makaita zvanga zviri nyore here kuti muone mari yekuita makwikwi akadai? Makakwanisa sei kuzvikunda izvozvo?
Alright, ndakatongozvibatanidza nema performance shows angu, saka it was very easy for me kuzvibatanidza kuti tibatanidze Mr. Ugly ne performance ye Apama Style School of Theatre Arts.
Saka mungatiudzewo zvishoma nezve Apama yenyu iyi zvinenge zvichifamba sei?
Apama Style School of Theatre Arts it's a combination of dance and drama where we explain it. Tinosanga tinotsanangura drama through dance, which we call theatre arts.
Saka makazvidzidzira kupi zvemitambo izve theatre arts izvi?
Ndizvo ndakazvava ndichingoita. Saka ndakabvongozvitora to because I was naturally born with it. Zvino ndakazvongozvitora kuzvita reality ndatoona kuti this is the entertaining thing chiri kugamuchirwa nenyika yese.
Tombodzokera kuchirongwa che Mr. Ugly chi. Iko zvino munoshanda muine vanhu vangani?
Ndine founder wacho kwete wamatratis acho 3. Then competition chaichaiyo so far takupinda musizeni yekuti tichitanga kuita mitabi Africa yemuzimbabwe iriko zvayo muna Oktobha ezitutens takutopinda muAfrica. Then tikuronga kuti sine tapedza Africa we need to go for world mitabi world.
Saka zviri kutambirwa sei izvi?
Vanhu vari kuzvigamuchira ende so far ndiyo mutambo uri kudiwa nemunhu wese all over the world. Uri kuunakidza wakasiyana maitirwo wavo, wakatosiyana nemaitirwo emamitambo yese.
Pane vamwe makambani here vamaakushanda navo?
Yes, pane inonzi Lifestyle Center Furnitures sponsor. Then also tanga tichiedza kunegoshiyeta madeals nePPC taura neMTEL for mamwe mapagents. Then kune Better Bricks iri kusapota neprime iripo iri kusapota as well nePNB vari kusapota. Saka makambani zobva ari kuva neinterest because ndikuvaona marequestions akawanda emamwe makambani ari kuda kubatana nemitagli kuvati kuita zvavo zvavo uyezve kana kuti vatinge tichitamba mitambo yedu vanenge vachatiitidza umwe zvavo.
Imi muri mukomana wechidiki munozvikwanisa sei zvese izvi?
Insurance ukanakidzwa nazvo zvino kufambira unongowane plus experience yacho kutaira chinhu chichiti chidiki unotoona nokukura kwacho kuti zvinenge zvatomauri zvichitokuitira zvichiena.
Ndeipi mikurudziro yamungadoo kupa kune vamwe vechidiki?
Kunyanya munyika medu mumamo vanhu vanenge vachingochema kuti hatina mabasa, but ukazviitisa zvinhu zvako ega nemazvo zvaunogona kwete kuita zvinhu zvaunoona zvichigonerwa neumwe munhu, asi ukazviitisa zvaunogona zvaunoziva.
Saka mamwe makwikwi Mr. Ugly ari kurini panozosimudzwa mukombe?
Alright, mukombe uri kusimudzwa muna Oktobha this year patinongobva kusouth Africa performance, big performance ye School of Arts coming back. Itodzoka kuno ndopatine mutambo muhombe weMr. Ugly because already tatotanga kutsvaga macontestants egore rinei zvokuti kunyarara gore rinei kunenge kuri kumberi, nekuti kune vari kutozvi vakatotiti tumirai mafoto tokutoda kuti mutoona mumwe mune munhu kuti mafoto amuzvatimuona zvakanaka nokunyangara. Saka ndakadaiwa no vari kumutemba kunyanya nekuzvishava nekutirezi vari kutemba vanhu vavo kuti no ndo vachatora mukudzi uku. Then vari kukaroi vari kudaidzirawo kuti no kana tawakwana nguva yacho yekuti makomperitions atosvika kukaroi neto tichabvuma tichongoziva kuti vari kutora mari vachienda nayo kukaroi. Mukombe uyu unongochimbogarawo kukaroi. Saka tati tichitongotarisira gore rineri competition yeMr. Ugly is going to be a very stiff competition. Pane vanga varipo vana Mr. Ugly vanga varipo.
Kune madhara akashata kunzeko?
Varume vari kuzvita no isisi vari zvazvo kushata. Muri kupa vanhu vasiriwo vakanaka. Ndakatonzwa ichitonzi umwe achitoseka achiti muri kutoonesana zvenyaya yekushata isu vacho vaya voshata tokutsvekaiwo kuno kuti muri kutamba nekunaka uku. Dai matotsvaga vakadzi maroora isusu vakadzi vedu vakatoita zvekutotya. Tinotonzi umwe akazonditumira text message achitoti Inini nekushata kwangu uko ndikuda kuto employ kuma crash chizira vana vanga anedza kuma crash.
Saka blotanga mamboenda kuma tunhu mozoita bakwikwi chayo chayo panenge pachipinda vano vangana
24.
Saka makwikwi ari kuitirwa kupi aya?
Ari kuitirwa kuHarare.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma David nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa totenda muri vano nguva yakanaka.
Aiwa hama wadiwa ane nzeve anzwa avo vanga vari mukoma David Machowa vanova ivo vakavamba chirongwa che Mr. Ugly vari kudaidzira kuti vanofunga kuti vane chipo chekushata ngavo vapinde mumakwikwi avo iyaya. Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi matambo. Anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti mwirare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa shoko rekusimbiswa kubva kuna Father William Guri vekereke Roman Catholic Church.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno diva simba. Yesu simba rangu.
Nasi ndingangode kugoverana nevamwe vedu shoko ramwari sekuverengwa kwaraitwa mumachurch mazhinji. Ndine ndima panapa inobva muvhangeri rakanyorwa naRuka chapter 18 verses 9 to 14. Musoro wenyaya yangu noti muteresi ndiye akadzokera kumba awadzaniswa namwari asi mufarisei kwete. Yesu akataurira muenzaniso uyu kune vamwe vaizvifunga kuti isu ndisu takarurama vachishora vamwe, akati kwaiva navanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonamata. Mumwe wavo aiva muteresi, mumwe mufarisei. Mufarisei akamira achizvinamatira nechomumwoyo achiti, Mwari wangu, ndinokutendai nokuti ndakasiyana navamwe vanhu vose vanopamba vasina kururama uye mhombwe. Nouyu zvemuteresi handina kufanana naye. Ini ndinotsanya kaviri vhiki yoga yoga. Ndinopa vapriste chikamu chegumi chezvose zvandinoberekerwa nazvo. Asi muteresi akamira ari nechokure. Haana kubangoda kutarisa kudenga. Aingorova chipfuva chake achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Ndinokuti uyu ndiye akadzokera kumba kwake awadzaniswa naMwari. Asi mumwe uya kwete. Nokuti ani naani anozvikudza ndiye achadukupiswa. Asi uyo anozvidukupisa ndiye achakudzwa. Apa ndivaperera dama rakanaka ramambo Yesu Kristo ranhasi. Ndonyaya ndoda kugwirana nayo nevatenderi pazuva ranhasi.
Jekesai zvenyu kuti movatsanangurira kana kuvatsetsenurira kuti vanzwisise.
Aiwa pakanaka. Kana takatarisa ndima iyi inobva mubhuku rakanyorwa naRuka muBhaibheri, tinogona kuitora nemativi akawanda nemaonero akasiyana-siyana. Mune madingindira kana kuti shumo kana kuti musoro wenyaya yakawanda inobva mundima iyi. Saka indoda kusarudza musoro wenyaya wekuzvidukupisa kana kuti dingindira rekuzvidukupisa semadzidzisirwa rakaitwa namambo edu Yesu Kristo, uye sekutarisirwa kunoitwa naKristo kuti avo vanoteera Kristo vange vachichichirira mavari nokurera mavari tsika yokuzvidukupisa. Mushoko rataverenga muBhaibheri iri tinoona mufarisei achizvikudza pamberi paMwari. Ndiye anototaurira Mwari kunge zvinonzi Mwari haazivi zvinoitika muupenyu hwomunhu. Mufarisei uyu azere nekuzvirumbidza, nekuzvida, nekuzvitutumadza, nekuzviona kunge mabasa ake aanoita ndiwo anomururamisa pamberi paMwari. Kristo anomisa pamwe chete nemuteresi. Nguva yamambo edu Yesu Kristo vateresi vaionekwa sevatadzi chaizvo. Vanga vari vanhu vakaipa, hapana aida vateresi. Zvino muteresi anopindawo mutemberi mumba yaMwari. Omira nechekoko. Hanzi haatombowani simba rokutarisa kudenga. Anoziva kusarurama kwake, anoziva utadzi hwake, anoziva unyangadzi hwake, asi anodawo tsitsi dzaMwari.
anodawo nyasha dzamwari saka ano tsurama kana tano kotamisa uso hwake pasi otaura mashoko mashoma shoma anoramba achingodzokorora kuti mwari ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi kristo anotiratidza varume avari vaviri uyo anozvitutumadza neuyo anozvirereka anopedzira nokuti uyo akazvidukupita ndiye anoenda kumba ayanana namwari awadzana namwari afadza mwari saka tikuona kuti kristo panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofanirwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka mamiriro okuziva kutadza kwedu kushaya hunhu hwedu kushaya chiremera kwedu urombo hwedu pamberi pamwari mamiriro aya anotarisirwa kunzi vakristu vanoteera kristu vange vachiita haasi nyore nokuti munyika yatigere matinorarama umu chinhu chinokudzwa nekupembedzwa ndechekuzvikwidziridza haugoni kuwana basa kana ukasagona kutaura zvakasimba pamusoro pezvaunogona kuita nezvaungaitiri vamwe vanhu tikatarisa vanoda kutora zvigaro zvepamusoro kana mumatongerwo enyika tinonzwa vachitaura zvakawanda chaizvo pamusoro pesimba ravainaro kana mari yavainayo ukuru hwavainawo zvavachazoshandisa asi aya ndiwo maonere epasi kristu anogara achichenjedza kuti musaite sevadisi vezvapasi vanhu vanoteera kristu vanogara muno munyika asi havazivo munyika munomu vanofanirwa kusiyana pamaitiro avo magariro avo nezvinokosheswa muno munyika zvinokosheswa pasi pano kana kuti nevadisi vezvapasi saka kristu anoti vateveri vake vanofanirwa kukoshesa kuzvidukupisa saka dzidzo chedu chanhasi chiri kutikurudzira chaizvo kuti kana tichida kuva vanhu vanonamata vanhu vanoteedzera mambo edu yesu kristu vanhu vanofadza mwari ngative vanhu vanozvidukupisa vanozvirereka vanoziva kutadza kwedu mukuziva kutadza kwedu nounyangadzi hwedu ndiwo mukuwanirwa nyasha saka hama dzangu ngatinamatei kuna mwari tichimukumbira kuti atiitire tsitsi atiwanire nyasha isu zvatiri vatadzi vakadai ndatenda hangu
avanga vari Father William Guri vekereke Roman Catholic vari parunare nestudio 7 kuAnapolis Modern Maryland muno muAmerica kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kakaimbwa neChrist Like Choir Nzwisa yekambo Teresa kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu ichibva kuno kustudio 7 muWashington. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDC rinofunga kuti kupopota ndokunowinisa sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinotenda kuti mateerera chirongwa uye munenge muchiramba muinesu mazuva ose. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina nitungamiri Nkomo.